A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 27th, 2018. Welcome to the Women's Roundtable, where today we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden speech at the United Nations. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, and if you're just joining us, welcome again. Today on the Women's Roundtable, we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden address at the United Nations General Assembly. What are your views on the issue?
And to join the discussion, you can call us directly on 001-202-619-207. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you directly.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 and on the 15259 and 1782 kilohertz from today, Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget to like our Facebook pages in VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now. Share with others. Libugele kona lapo ku VOA Ndebele, ekasini letu ele Facebook, lagu VOA Shona, lagu Studio 7. Ukuze lingenelani uhlelo. Lifake inombolo zenu zocingo khona lapho libukele libaningi lishe.
Like PJ says, we are live streaming right now, so you can join in the conversation. Go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And please give us your name and also your contact numbers, and make sure you give us your code numbers so we can call you right back. For those that are just joining into the program, today we are looking at President Emmerson Mnangagwa's maiden address at the United Nations General Assembly yesterday. What are your views on the issue?
Now, let's take a listen at what President Mnangagwa had to say during his address yesterday.
President of the Republic of Zimbabwe.
Zimbabwe looks forward to playing a positive and constructive role as a free, democratic, transparent, prosperous, and responsive member of the family of nations. This is one example of innovation, creativity, and homegrown solutions in addressing key developmental and economic challenges. In spite of the continued illegal sanctions imposed on our country, we call for their immediate and conditional removal. Zimbabwe is open for business, and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms to ensure an environment that facilitates inclusive and sustained economic growth. As global leaders, we have a shared and onerous obligation to transform our societies and create a more peaceful and inclusive world for present and future generations. I thank you.
President Mnangagwa speaking during his maiden address at the United Nations General Assembly.
Let's continue to listen to what he also had to say at the same address.
In view of the fact that elections are an integral element of democracy, my country held the much-anticipated harmonized general elections on the 30th of July, 2018. Following my deliberate and conscious decision to open up the democratic space and the frantic call for peace, unity and tolerance of divergent views among our people, political contestations, election campaigning, voting and counting processes were conducted freely, peacefully and transparently. In the spirit of transparency and openness, a broader spectrum of international observers and the global media houses were accredited to observe our elections. The exceptionally peaceful pre- and post-electoral environment represented the maturing and entrenchment of democracy in Zimbabwe. We are grateful to the United Nations and other member states for sending election observer missions and for the technical assistance received by our election management body. The recommendations will be taken into account as we deepen our democratic and electoral processes. We shall continue to entrench constitutionalism, democratic traditions and norms, peace, unity, and harmony, for it is indeed under such conditions that sustainable development, inclusive economic growth, and prosperity can occur. The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry, comprising eminent persons of national, regional, and international repute, has now begun its work in earnest. Their ultimate report and recommendations shall help us bring closure to the matter and assist in the improvement of our institutional governance. Madam President, distinguished guests.
Aiwa. They were listening, PJ, from Mr. Emmerson Mnangagwa, who was speaking at his maiden address at the United Nations. But I understand we have a guest, but before we go to Mr. Msara, maybe PJ, let's just do Ndebele and Shona, then we'll go to him.
Kulabo abasanda kusixhumasa ngumsakazo we-Studio 7, Voice of America, lapha ke sikuhlelo ole live talk. Kumele ube ngasihluzeni bomama kodwa ke namhlanje sibone ukuthi kulodaba olukhulu oluqhakathekileyo yikho ke asisajonganga kumbe kasagcilanga kakhulu kwabesifazane kodwa ke sigcile ukukhulumeni ngodaba olukhulu olweZimbabwe lapho ke umongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko wakhe oqhakathekileyo owakuqala ukuthi angene kulomhlangano engumongameli we-United Nations General Assembly walonyaka oka-2018. Uphatheke izinto eziningi-ningi. Waxolisa-ke lalapho okwadutshulwa khona abantu ngemva kokhetho kusamelelwe impumela yokhetho ngemva kokuba betshengisele beswala ukuthi impumela yokhetho iyaphuza uphuma iyayiphuma thonsi amathonsi amathonsi kwaze kwafika iviki yonke lokhu engakaphumi yonke. Yikho ke uxolisile khona lapho kunkulumo yakhe. Waphatha ezinye iindaba eziningi-ningi akhulume ngazo ngokuphathelane ngeZimbabwe ukuthuthukisa ilizwe umnotho weZimbabwe. Wakhuluma njalo langezijeziso zenotho athi yena azethulelwa ilizwe kodwa ke sikwaziyo njengamazwe aboMelika lamanye athuthukileyo bathi bona lawa ngama-targeted sanctions ayetheswa abangalikhulu lamashumi athile hatshi uzulu wonke waseZimbabwe. Wakhuluma njalo ngokuningi wakhuluma ngamanye amazwe aboSaharawi, wakhuluma ngokwePalestine konke khona lokho kodwa abaningi eZimbabwe bebesithi akula okutsha akulethileyo akukhulumileyo ngaphandle kokuthembisa wathembisa okuyinto oyayivele ikhulunywa owayengumongameli Robert Mugabe. Kodwa ke yena-ke inkulumo yakhe ibe isijuqu izange ibe nde kakhulu njengamanye amazwe njengomongameli umuyi owe-Libya wayekhuluma okwesikhathi eside laye umongameli Robert Mugabe ngesikhathi sakhe laye wayekhuluma isikhathi eside kodwa ke wayekhuluma ukuqinisa okule confidence I would say kulo mongameli lengi inkulumo yakhe yakuqala enxenye kasimpheni ithuba ngomnyaka ozayo uyabe sengconywana asazi kodwa ke nxa ucompare between the two marvelous there is a vast difference.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nhasi tiri kutaura pamusoro pezvatakaona zvichiitika nezuro apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura kekutanga vave mutungamiri wenyika kuUnited Nations General Assembly. Mazuva apfuura yatingati 37 years. Dzese taiona vari vaMugabe vainge vari kutaura kumusangano mukuru iwoyu. Takaona vaMnangagwa vachitaura ivo pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika vachiti zvirango izvi ngazvibviswe. Tikaonazve vachitaura ivo pamusoro pekomisheni yavakagadzira kuti pazivikanwe kuti ndiani akapfuura vakapfuurwa munyika pakashaikwa upenyu panguva iyo sarudzo dzichangopera. Takaonazve vachitaura zveSaharawi nezvemamwe manations avari kushandira vachikurudzira kuti zvinhu zvigadzirisike kumanations iwayo asi vamwe vazhinji vanga vakatarisa vachiti vanga vari kuda kuona kuti mutungamiri wenyika ndezvipi zvavari kuita mukuyananisa ukama hwavo nedzimwe nyika. PJ tinenge titori nevanyarikani vedu pari zvino regai tiende kune munyarikani wekutanga vatatanga kubata ndeve ZANU-PF regai tinzwe kuti vanoita basa rei ikoko kuZANU-PF uyezve kuti vakaona sei matauriro akaita vaMnangagwa nezuro. Hello.
Hello.
Tiri kutaurawo nani ikoko?
Indoitwa Comrade Jones Mutsara.
Comrade Mutsara, tipeiwo position yenyu ndeyei?
Well, in Shona or in English?
Ane Shona, mutombotanga nerurimi rwamaito
zvokunyamuchira. Isu seZANU-PF as a whole, at home, vari kumusha nekudiaspora. Tinofara zvikuru kuti president vakagona basa chaizvo. Vaka udza nyika pasi rose kuti Zimbabwe iri kuendera mberi nenyaya yebudiriro runyararo nekuzvisisana munyika ndozvavari kukurudzira zvibinganiso zvedevelopment zvakaita semasanctions vakati izvo ngaziende. Tinonyanyofara futi nekuti president vakasvitsa mashoko avo kupasi rose pasina bopoto pasina kumhura pasina kutsamwisa wese zvake ane sense dzakakwana. Saka tinofara zvikuru nekuti vakagona basa istage hombe yekuti nyika dzese pasi rese dzinenge dziripo asi ivo vakatarisa kuti munhu anoda kuti asevenze nevamwe munhu anoda kuteerera anoda kugadzirisa zvipi nezvipi zvingava zvichinetsa and munhu anotarisa kuti akasimba pakubata nyaya dzebudiriro kwete jasi zveZimbabwe asi vakamirirawo futi kuti Africa ngaive ichiwanikwa mumatare mahombe eUnited Nations nokuti matare aya ndo anogadzira madecision anoaffecta even Africa that is the United Nations Security Council.
Mombobata makadaro pane vari kubvunza Elliot Jory ari kuti tuda kuziva kuti position yevamuri kutaura nayo ndiani saka taura yenyu tinzwi.
Ini ndiri nhengo yeZANU-PF. Tinofamba tiri mugurupu revarakashi. Varakashi vasevenzi veZANU-PF vanopromota maindresi emusangano nenyika pamasaisai pangava pasaibha kana kuti paother forms of media.
Saka pamuri kupi?
Unfortunately mitemo yehurakashi yachona pamwe pacho haitibvumidze kuti tive tichitaura patiri chaipo chaipo asi tinombowanikwa tichimbosenzera tiri kuna Canada nekuamerica.
Aiwa mombobata yenyu makadaro regai tiende PJ. I think une vamwe vaunayo panhare. We have the ZANU-PF he says he's a murakashi. we are going to ask you to hold on but we have our other guests. We've also come on, we have Mr. Zvidzai Ruzvidzo, the MDC, and then I think we have Zoba the Best with MDCT. So you can take Zoba the Best, then we'll go to We'll go to Mr. Ruzizo.
Yes, siyakwamukela Dr. Ncube.
Yebo, linjani izizalwane zaseZimbabwe?
Hayi, siphilile. Eh, uyizwile inkulumo kaMongameli Emmerson Mnangagwa izolo United Nations General Assembly. Kuyini wena okutholileyo khonapho kunkulumo yakhe? Take away.
Okay, ngiyabonga kakhulu. Into eyokuqala engathanda ukuthi ngiyitsho nje yikho lokhu ukuthi lichile ukuthi mina ngumuzi Ncube lapha we-MDCT Organizing Secretary lapha e-America eka-Dr. Thokozani Khube.
Yeah.
And okokuqala nje bengifuna ukuthi ngikutsho yikho khonokho ukuthi ngidibhanke nje amanga nje la sihlala siwezwa ukuthi thina singabantu be-ZANU-P F njalo sesajoyina i-ZANU-P F. Into nje khona ukuthi thina we are open-minded politicians, asiso bantu abaphomba ukufuna ukuphikisa nje izinto noma ezingelakhanda. Singabantu nje abafuna ukuthi sizame ukuthi sincedise lapho esingancedisa khona ukuthi ama-elections asedlulile. Kathe sesizama ukuthi sithuthukise ilizwe lakithi la umongameli lo sizama ukuthi sincedisane ukuthi khona abantu beZimbabwe bathuthuke. Sengibuyela ke kukho lokhu okwe-New York. Thina njengebandla le-MDCT sathokoza kakhulu nje ukuthi umongameli wabuya e-New York wavula amasango okuthi sibuye sizokhuluma laye. Lokho siyakuthokozela kakhulu njengoba la sibona nje kwafana simbuza la imibuzo simingenja. And inkulumo yakhe lapha e-New York sibukile thina kakhulu ngoba ibiyehlukene kakhulu leka umongameli uMgabelo owayehlala esiza nje kuphela phomba ukuhlambaza nje abantu be-West azaphinda aphenduke futhi kusasa kwakhona sithumezela uthina masi ukuthi ezocela imali. So thina nje sikubone njengokuthi umongameli ikhulume kuhle wazibeka ke izinto zakhe zonke zenezo ezicontentious ezikhulunywa kakhulu kunews nje okwenzakala ama-elections le commission yakhe leyo ukuthi wayibumba and le-tone yakhe ibiyiyo leyana etshengisa nje ukuthi ngumuntu olayo odinga uncedo uzama ukuthi iZimbabwe ibuyele ekuthini ibe lilizwe elingazwanana namazwe wonke. So sikuthokozelele nje kakhulu, ngibona ngani ngumuntu sibili okubeke kuhle sibili ukuthi hhayi sicela ukuthi khona lathi sizwana neni lamanye amazwe.
Imicijo sibili ongayitsho. Mina ngikhulumile lapha ngisanda kuqalisa ukuthi ngibambe ezijeziso zenotho, ngabamba yokuxolisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho lokunye okunjalo. Kodwa-ke wena okubambileyo sibili njengoba abanye abaseZimbabwe esike sakhuluma labo bathi ha zinkulumo nje njalo lokuthembisa njalo lokuxolisa khona lokho akwenzileyo, kungani engaxolisanga ekhaya uze wazoxolisa esephandle kwelizwe? Abanye bayakusola khona lokho, abanye besithi njalo kuyikukhuluma kuphela, yikuthi nje umlomo kawugcwalelwa ngumfula.
Ye, angiyakuzwa sibili. Yikuthi nje uyabona i-politics kayisuthisi umuntu wonke nje vele, sonke ngeke ze sithokoze. Mina ngilandele kakhulu mbona ama-business meetings ikade nje belawo lapha labo finance minister wethu lapha uDr. Mthuli Ncube labo o-governor wethu lapho Manguja. So
hayi, lokho ngiyakuzwisisa, lokho akwenzileyo konke siyakuzwisisa, kodwa ke asigcile ekunkulumo yakhe i-speech yakhe ayethule ku-unga. Abantu abaningi bathi bona ikukhuluma nje, abanye njalo besola ukuthi uze wazoxolisa ngapha embikweni wakhe wona lo wawethule ku-unga. Ikungani engaxolisanga esekhaya?
Ikho lokho engikutshoyo ukuthi umbono we-politics lapho-ke uyehlukana ukuthi okokuxolisa angazi njalo ukuthi khona ukuxolisa khona nxa umuntu uxolisa civilly kulokuthi ungaphi ngoba ukuxolisa nje kuyafanana konke noma useZimbabwe noma ungaphi emazweni into eqhakathekileyo ukuthi kukhulunyiwe khonokho abantu abakhuluma ngakho.
PJ, I'm not sure what exactly was going on. You can maybe translate for some the benefit of others who don't understand Ndebele, and then we can go to our MDC representative here in the US, Mr. Shizairu Zizo, who also has a take on his take on what Mr. Emmerson Mnangagwa said at the United Nations.
Yeah, basically, we're going back and forth over the issue of the apology that was in that statement, which he delivered in his speech. The prior reports that we had from the ground were saying, why would he want to come and apologize here in the United States, here at United Nations, without apologizing to the people on the ground? Those are the people that lost loved ones in that violence. So Dr. Ncube is saying an apology is an apology regardless of wherever it has been made.
Yes, we shall ask. We have a SANU-PF, person here, so we'll ask them about that same question. But Tokuchinga Mizaine Mufaro va Zvidzairu Zvidzo, the MDC.
Ba kasimba here.
Aiwa, takasimba vamwe vangada kuziva kuti basa renyu nderei ikoko ku MDC uye zve muri kupi.
Ndiri kuno ku Columbus, Ohio.
Munomina
State of America. Ndini chairman we MDC inotungamirirwa navachamisa.
Varuzvidzo, mungatipawo muonero wenyu here nemazwi akataurwa navamunangagwa nezuro ku United Nations, tichiona kuti ndeke kutanga tichivaona vari kumusangano uyu.
Manzwiro andakaita mataurira vakaita vamunangagwa. Ndakaona pane zvimwe zvavakataura chokwadi changa tichishoma, especially pavakataura kuti izvo maelections akaitwa kuZimbabwe akaitwa in a peaceful way before and after the elections. Achiveruzhinji tinoziva kuti maelections akaitwa kuZimbabwe musi wa 1 August 2017 vakafa. Saka panofa vanhu 7 handifunga kuti pangataurwa zvekuti it was peaceful. Ipapo ndakaona kuti changa chisiri chokwadi. Zvimwe zvavakataurawo ndakadzwa vachitaura kuti izvo nyaya yeland reform hatichi kuzodzokera shure. Yes, ini ndachiona kuti nyaya yeland reform, land reform vanhu maZimbabweans tinoda land, hapana asingadi land. Asi isusu tikuti ngavadzokere shure vatarise mapiro avakaita land, paitwe inonzi audit yeland. Nokuti makatarisa izvinezvi zviri kunzi kwakaitwa land reform kuZimbabwe, asi vazhinji havana land yachona. Land yeZimbabwe, it only belongs to a few vanhu vezanu vakapanana pachavo. Vamwe vacho vazhinji vane more land, more farms than anyone else, kutokunda kana vamwe varungu vanga vaine mafarms. Saka izvo zvido zvatoti it was not done properly, they must go back kumaitirwa zvakaita, poitwa land audit toona kuti vanhu vanogovanisirwa land mune zvakanaka.
Tinonzwazve varuzvidzo kuti imi muri kuronga kuratidzira muchiti hamusi kufarira utongo hwavamunangagwa, muri ku ndezvipi zvamuri kuronga seMDC uyezve zvichange zvichiitika rini?
Hatisiri kufarira hausi utongi hwezanu chete. Hatisi kufarira kupinda kwakaita vamunangagwa pachigaro chekutungamirira nyika. Isusu maonero atiri kuita uye zvine ruzhinji rweZimbabwe takaona kuti purezidendi wedu vachamisa vakavhoterwa nevanhu kuti vange variwo ndo mutungamiriri wenyika. Asi zvakazoitika pakuannounswa kwemaresults nekuverengwa kwacho, pakaitika yatoti rigging pachirungu, kubiridzira kwakanyatsoonekwa nemunhu wese. Because kana makatarisa kuti izvo zvinhu zvakafamba sei, mamwe mapolling stations 16 here anonzi anowanikwa aine the same figures. Ipapo ndopatinonyatsoona kuti no, this was not the correct way of doing things.
Saturday, 29 September. Maybe Mkamboti Dene Chirungu Moti, can you just tell us your plans? You were saying that you're going to be demonstrating as MDC USA in New York. Tell us a little bit about that before we move forward.
As members of MDC, led by our president, Chamisa, we are planning to have a demonstration at the United Nations headquarters in New York. The demonstration will start at 10 o'clock and we are going to end at 4 p.m. This demonstration was cleared by the police. We have the authority of the police of New York. And our demonstration, we are going to demonstrate, trying to tell the world that the elections that recently occurred in Zimbabwe, they were not free and fair the way they were. Results were made. People voted and they voted for Chamisa, but the results were announced. And when they are announced, they said Mnangagwa was the winner. And yet, that was not the truth on the ground.
Maybe before we let you go, can you just tell us what's your view on the speech that was delivered by Mr. Mnangagwa yesterday, just in brief? I think you did brief us before, just in brief.
Yeah, the speech that was made by the President Mnangagwa was not with all the truth, because he said that the elections were peaceful.
Yes.
Those elections were not peaceful because at the end we found about seven people who were killed. These seven people were not killed by accident, but they were killed by the army who fired at these people. And also on some of these allegations that land reform program, he was not going back about it. Yes, you said he was not going back, but we want you to go back to how the land was distributed, because we want equal distribution, not just for the few.
Aiwa, tinotenda mubatenyi makadaro, PJ.
Yeah, lapo ke kube kungu mnumzana zvidzairo zvidzo. Ongu mkokele umbe mkwene sihlalo we MDC ekokele wa mnumzana Nelson Chamisa kutwa be hlala lapha kuyizizalwane zeZimbabwe esezihlala lapha eMelika. Lapha kube khuluma ke lo Mavela sibe khuluma ngokuthi ubona njani inkulumo ka Mongameli Mnangagwa United Nations, yena wathi yenana naye ibingela qiniso uthembisile wathinithini kodwa ke akulaqiniso lokho akuchoyo ngoba bona bavele balamanyathelo abafuna ukuwathatha ukuthi bajengisele ukuthi uMongameli Mnangagwa akakhethwanga ngaseqinisweni. Umuntu wanqobayo ukukhetho umnumzana Chamisa, bathi ke bazakwenza bazaba lokujengisela khona ngale eNew York eUnited Nations onini Marvelous.
Vathi ne Saturday.
Ngumgqibelo. Kususela ngo-10 kuze kuyetshaya isikhathi zabo 4.
Rikaiti mbodzokera kune vezano PF vari panhare nesu. Hello. Hello. Ehe, muri kutinzwa here?
Vamusara.
Hello.
Hello, yes. Muri kutinzwa here vamusara?
Yes, yes, ndakateerera.
Ehe, muri kunzwa ve MDC vari kuti ivo vari kuronga kuratidzira. Asi takaonawo imi vezano PF. Muine tingati chikwata che December 12th muchiti womamuri kuratidzira support yavamunangagwa. Chimbotisana ngura yekuti zvakafamba sei vamunangagwa vasati vataura ku United Nations.
Zvakaitika zvinoratidza kuti President ED vane rutsigiro rwevanhu home and away. Saka kuungana kwevanhu vanga variko vanosanganisira even my Americans. Kunotaridza izvo kuti mukuru uyu ane rutsigiro rwakasimba kwete kuZimbabwe chete asi nekudiaspora. Saka izvi zvinotipa futi reminder yekuti zvinotaurwa nevakaruza ava zvinhu zvatinotarisira nokuti kuruza kwagara kunorwadza senga vanga vachirota chaizvo vachitotonga vanga vakutopractisa kumacha and maprotocol. Saka when you wake up of such a free and fair defeat manyebo ekuvharavhara kuti usaudza vanhu chokwadi kuti vakarohwa kunotarisirwa. But patiri susu elections, they are a closed chapter. And President ED, as usual, is focused on the development of the country.
Regai titi vari zvidzo vapinde ipapo, vari zvidzo muri kunzwa zviri kutaurwa nava Musara. Tipewo pfungwa dzenyu ipapo.
Vari kutaura idzi ipfungwa dzavo. Handingava ndikine kuvati munofungirei kudaro. Asi ndinoziva pakuziva manje muruzivo rwavo rwavainavo. Vari kunyatsoziva kuti maelections ekuZimbabwe maitirwo avakaita kana vanga vari kunze kwenyika manzwiro avakaita kana vanga vari muZimbabwe ivo maonero avakaita vakanyatsozviona kuti vanhu veZimbabwe rwendo runo vakati zvanu kwete tave kuda kushandura zvinhu tave kuda FDC.
Aiwa, mashoko makuku. Tumobata mese makadaro. PJ, maybe let's go to Muzi also to weigh in on what we're hearing these two were debating about. Because Mr. Msara of ZANU-PF is saying, I asked him that, you know, MDC is going to be demonstrating, but they had a similar demonstration prior to Mr. Mnangagwa giving his maiden address with the December 12th movement in New York. So he was just saying that it shows that Mr. Mnangagwa has support even outside the country. But Mr. Ruzhidzo came up and said, no, those are his thoughts. He feels that, you know, ZANU-PF actually stole the election. So maybe let's get Mr. Muzi to weigh in. Mr. Muzi, if you're on the line.
Thank you. Well, the way that I feel myself is that the bone of contention has already gone through even our Concord. And the election issue, it's pointless to really kind of keep talking about it and trying to inaugurate Nelson Chamisa to be president. I think it's kind of very confusing to the nation, and it's better energy used to really get on the ground and everyone gets ready for 2023, because really that's where we'll be able to even legally and democratically change the president. So we should be optimistic and just try and see how we can all rally and work together really to help the new president and see his new dispensation and try and at least hold him to all his promises, maybe instead of just debunking before we even see some of the implementations. It's probably okay to give him that opportunity and a chance together as Zimbabweans.
Aiwa, mumbu bata makadaro, Mr. Muzi.
Kuti nge mbuze ngosinge sindebele kuti ngobe kusoko sicho kuti lina alisoze liphatheke ekujengiseleni lokho. Njalo umongameli kumbe ngithi umnumzana Chamisa izikhalazo alazo ezokuthi watshontshelwa ukhetho alizisekeli. Kajontshelwanga ukhetho njalo akubanga lo dubo kumbe inkemenkeme lokunye okwenzakalayo okwaba ngumona ekwenziweni kokhetho.
Kukhona thina esikuthi siyakusekela, obviously phela asiku ukuthi thina kasayi opposition. Into nje okumele ukuthi abantu bakwazi ukuthi thina siyi opposition, but asifuni kuba yi-opposition nje ephomba kuba vindictive nje for ezinye izinto esizibona ukuthi azisebenzi ukuthi khona sizame ukuthi sibumbe ilizwe lethu liye phambili. Liyabona, njengoba bengisitsho nje ukuthi okwama-elections yinto eseyavela yadlula e-court ku-Supreme Court yethu. Ama-9 justices wonke athi khona upresident nguye umnumzana uMnangagwa. so ukuthi sibe sibuyela emuva ngento esikwazi ukuthi vele ayifoze isebenze and njalo ayifoze reverse kakho omunye umuntu ongayi reverse because nguye phela iSupreme Court eyisiqokoqela. So thina okwethu ukuthi siyabe sikhangela ukuthi sincedise lapho esibona ukuthi khona izinto lazo zilomkantsho and sisole lapho esibona ukuthi khona la iZanu PF nomangameli uyaphambanisa. So si opposition open minded, very pragmatic. So asiphombe ukufuna ukuthi sibe sisola nje lezi zinto esizibona ukuthi ziyanceda lezi phombe ukusola nje kuphela, asikufuni lokhu phombe ukusola nje senseless.
Kodwa phela namhla angizwanga uke wasola okukodwa nje zwi okusola lina njenge MDC ikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khubi. Konke uyakusekela okwenziwa nguMongameli. Ngifuna sicace khona lapho.
Siyasekela kakhulu nje khonoko okuthi imbono yakhe yokuthi azame ukuthi arevive i-economy cabinet yakhe naleyi ayifakayo. Liyabona ukuthi i-cabinet lati siyibona ukuthi lohlonzi kakhulu ukuthi ingathuthukisa ilizwe lethu and yizizo ezikhaleza ezazifunwa ngabantu beZimbabwe phela abantu besithi khona nokumele atshintshe abantu afake ama-technocrats liyabona and yikho khona kwengutsho ukuthi usekwenzile. So ukuthi sibe lokhu esi-criticize izinto esizibona ukuthi nanzi sezenziwe lazo so we pick and choose where the ZANU-PF and the president are messing up, we will point out those issues.
Maybe PJ, let's take our reporter on the ground. Blessing Zulu was actually at the United Nations and he witnessed the maiden speech by President Emmerson Mnangagwa. Let's switch over to Blessing and just hear, you know, as he rounds up, I guess. Hello, Blessing.
Hello, Marvelous. How are you doing?
I'm good. How is New York?
New York is finally a bit cloudy, but it's not raining yet.
Yes. Can you just give us a roundup? You were there when President Emmerson Mnangagwa delivered his maiden address. What were the pointers that stuck out to you?
Of course, I talked to many analysts, and of course, our listeners should look to our page maybe later today where we discuss that speech in detail. But basically, most of the analysts that I'm talking to are saying that Mr. Mnangagwa was actually reading the old script by President Robert Mugabe, talking about land, talking about functions, supporting Palestine and Western Sahrawi. Those are the issues, that has been Zimbabwe's foreign policy for decades. Nothing much has changed, but probably what changed was the way he delivered it, because you remember President Robert Mugabe was always taking a swipe at the West. At one time it was George Bush, then it was President Trump, it was Tony Blair, and it was, you know, attacking. But Mr. Mnangagwa was not doing that. But it appears that the policy still remains the same.
Mombo titaura neshona zvamataura izvozvo mukoma Blessing kuti muri kunzwa kuti nevamwe vamuri kutaura navo nyanzvi panyaya iyoyi yezvakaturwa navamunangagwa nezuro kuUnited Nations.
Hongu sekutaura kwataita titori mubishi rekunyora zvatataura zvatataura nevamwe vanoongorora nyanzvi zvematongerwo enyika avo vari kuti pane zvavakanzwa vamunangagwa vachitaura hazvinazvo kunyanyosiyana nezvaitwa navamugabe panyaya yekuti hatizodzokere kumashure kutora minda panyaya yezvirango zvavakati ngazvibviswe panyaya yekutsigira vepalestine neveWestern Sahrawi vachitiwo vanofanira kuti vange vachipiwa remekedzo kana mukana wekuti vange vachizvitonga. Vakataurawo nyaya yekuti United Nations kunyanya Security Council nenyika SANU chete dzatingati ndizo mapermanent members neyatinoti veto power kana kuti dzinoti kuti zvakati hatidi ndo zvinoitwa dzimwe nyika dzese dzinongoteerera dzinotorwa nenyika shanu idzodzo. Vakati izvozvo zvinofanira kuvandudzwa, Africa yowanawo nyika kana mbiri dzinopinda muSecurity Council. those are the ones who are stolen. I'm glad that Safiana and Ramangagua, Ramangagua, Astora, like he took it around. We have Ramangagua, Sikuru, a lot of questions that they should be.
Asi havana kuswedera padhuze here nekuda kushoropodza nyika dzakasimukira pakuti masanctions ari illegal uye anofanirwa kubviswa.
Vakadaro havo asi havana havo kuzonyanya kuvakasiya peukama kana saa kutaura vakasiya peukama havana vakataura havo havana kunyanya kubva vanyatsoti njiko zvaitwa nevamugabe zvekuti vamwe vaitosara vachidambuka mbabvu nekupeta nematukira vanenge vaita vanhu
pamwe vanga vachiita semukomana uya unonzi anopfimba rinopfimba rinohwara kana richizenge radiwa apa vachiri kunyengerera kakuti hukama hunge huchidzokera pane hukama hwanga uriko makore kana makumi maviri kana matatu apfuura kuitira kuti kana vazenge vadiwa nawo vozotanga
chokwadi tikona kuti kana misangano mizhinji yavanga vachipinda muno kuzvavanga vachisindika kuti aiwa Zimbabwe yakutora gwara itsva yasiyana nezimbabwe yakare iyaiya vasara nenyaya uya yekuti ndakaparura komisheni ichaongorora nyaya kupurwa kwevanhu kwahwani yamavhuvhu zvavari kuita zvizhinji zvinenge zvakanangana nekuti vatarize vanhu kuti ivo havasi vamugabe asi kazvinozi muromo avo zvari rine rwizi vakaona varina kuona kuti chii zvichabuda.
Munoona zvavakataura izvi kana kuti kusanyomba kuchizobatsira nyika here mune ramangwana sezvo tiri kuona kuti vari kuti ivo vari kuda kudyidzana neamerica nedzimwe nyika
vanhu tiri kutaurawo navo kubva kunyika dzakabudirira idzodzi vamwe kuhurumende yeamerica nevamwe kubritain vari kuti aiwa ivo ava vanzofadzi havo nemunhu anenge achingotaura chete varida kuona kuti zvinhu zvachinja here muzimbabwe nekudaro vanenge vachitaurawo nevanopikisana nevamwe vari kubva kumasangano akazvimirira ega kuti vaone kuti pane zviri kuchinja here kana chipande tiri kuhurumende yezimbabwe kuti izvadzikise zvairi kufamba ichivindisa izvi
aiwa tinotenda Blessing tinoziva kuti wati uri kupa chimbi chimbi saka aiwa uve nezuva rakanaka neno PJ kana uchiri nezvimwe zvaungada kuvhunza
hai ikokonge vati kukhulunywa kona ngale Blessing siyabonga kakhulu uvelela ngelihle.
Aiwa vanenge vanga vakata foni tisatenderera mberi PJ regei timbochingamidza vari palive yedu yanhasi tinasisi Shalon Matachka vari kuti please vanhu ava ngavafikise apo Mbare Masika see Lynn ari kuti ED must go on the ground and hit it running miners Chamisa he ED should not bother my president to help him saka sisili vari kuti ivava ngavaende vega vanogadzirisa pakakanganisika Courtney court ari kuti Mambare flats inoda kugadzirwa shua ndokune moyo wake ikoko Allen Sitole ari kuti iye makadiko Fortune Charara hanzi God bless Zimbabwe gogovana ta vari kunyorawo panapa aiwa zvavari kunyora zvinezvi tuko saka hatisi kuverenga pano tinoda kugarisana zvakanaka saka vanenge vari kunyora zvekutuka kwete pano hativerenge Tinashe Steven Katenga ari kuti call me ndobva aisa namba dzake Silin ari kuti ava vekwatokozani kupi ava vanenge vari kudyidzana nezano PF maonero ake Allen Sitole ari kuti remember in Zimbabwe data bundles are very expensive saka anasisi ndakumbokusiyai Sisi Shali Matachka vari kuti very sad inini zvangu zano PF handiide nekuti haikoshese upenyu hwevanhu Inoki Mupoperi ari pano aiwa tinokuchingamidza ivese vari pano sekutaura kwandaita hatikurudzire kunyombana saka mukanyora zvekunyomba hativerenge tinoda kuverenga zvinhu zvinokurudzira nyika uyezve zvinoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka PJ
wati ngamukele abantu abasilandelayo ekhasini lethu eleVOA Ndebele enkundleni leyi yokuzilibazisa lokukhulumisana yeFacebook kulothabani ngwenya uthi hallo back ukabongwe khabo laye uthenana naye kukahle umthulisi mathuthu is watching uVirginia Macebo uthi hello back umthuduzi Ncube uthi hello umatalenta Moyo Skali is watching ngayiso Onesimo uti yena hello. Ujane Mkandi is watching. Ariede Dex hanzi kupenga uko zvinobatsira chizve demo. Kula vanenge avalovileyo kona lapo bepfunga kuti they are watching. Ikoke kulavo abafuna kungena kuhlelo likhululekile lingafaka inombolo zenu kona lapo ezocingo. Balithinte ngokuphangisa ukuze lingenelane uhlelo linike imbono yenu kona lapho. Marvelous. Asazombu ncubo sisekhona.
Ye, hayi ngikhona mina nje into ebe ngathanda nje ukuthi ngingezelele ikho khonoko ukuthi yona iZANU PF lo president uMnangagwa balayo ilist nje eyo eyafakiswa ama-sanctions. So into nje sizama ukuthi singakhuthaza yena umongameli le ZANU PF yakhe ukuthi bethathe ilist le yama-sanctions beyikhangele kuhle, bezama ukuthi izinto zangikhona bezilandele zonke, bezama ukuthi beziguqule ukwenzela ukuthi khona uvuleke amasango eZimbabwe, because yiyo into ebophe kakhulu ukuthi khona investment ibuye lapha ekhaya ukuthi abantu bethole imisebenzi. So labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi khona kube into sivili abazama ukuthi bayixakathekisa ngoba iyeza phendukisa umnotho weZimbabwe.
Libona ngani lokhu kuzafezeka?
Kumele ukuthi kufezeke ngoba phela ukhulume ngakho laye umongameli lapha, ngilalela ama meetings akhe kade yenza lapha lamanye ama-investors eNew York. Ukhulumile ngakho khona kosibili ukuthi khona uyazama ukuthi khona ajinje imithetho yokuthi khona i-attract ama-investors baze batsho sibili lokuthi kwabuya abantu abasuka sibili lapha eRwanda besiza eZimbabwe bezozama ukuthi khona bencedise ukuthi khona umuntu nxa evula i-business eZimbabwe ingathathi 3 months, ibe into nje ethatha just 1 or 2 days, uyabona. So into zenezo engizitsho ukuthi into esizithokozelayo nxa sizibona zenezo ukuthi nxa kuyikuthi into ezenzakalayo zenezo imithetho enje, ngoba siyayibona iRwanda ukuthi khona isithuthuka njani ngokuba le mithetho enjalo, uyabo. So nxa kuyikuthi yena umongameli wenza izinto ezinjalo, ulinka izinto ezinjalo ukuthi zenzakala eZimbabwe, sikubona njengento sivili etshengisa ukuthi uyazama and siyabe sikusupporta lathi izinto ezinjalo.
Kodwa ke phela umbuzo wami ubungothi
One minute sinakhola sathi sathamuluza tozodzoka hedu kuna Mr. Muzi tingoti gaga gana kola sathi number sa usadzadona. Hello kola.
Hello.
Ehe makadi.
Ndiri right makasimba here.
Ai watiri waditaura yenyu sare nyune kwa murimo pamati pa pfungwa dzenyu. Yenya iri mudarirwe.
Ndinonzi vampopiri ndiri kuno ku Dallas. Ah chirongwa chino chinonakidza tai chiri kubata ma nekereke nema aspects akanaka zvikuru eZimbabwe.
Ai wati notenda taura yenyu.
Asi hangu chinonditamisa ndechekuti panyaya yema sanctions apa tichi chinonetsa. Nekuti pama sanctions takafana nezvekuti mwana ari kudzigeza maoko tikupe chikafu. Iye anongoramba achiuya asinogeza maoko achida chikafu. Nyaya iripo ndeyekuti gadzirisai kodzero dzevanhu, gadzirisai Zimbabwe kuti mugozo muaccept kune dzimwe nyika. Shuwa munofunga kuti mimi vamunangagwa havazivi kuti vanhu vakaurayirwa musi wa8 kana kuti vamunangagwa havasi kuziva kuti zvakashandei kuti vanhu vaurayirwe. The reason why people were killed is to make sure that there is not going to be any demonstration in Zimbabwe. Kodzero dzevanhu muZimbabwe hadzisi kumbofa dzakachinja. Kunoku vanouya voparidza zvisirizvo, votaura zvisirizvo, vachitaura zvinhu zviri cosmetic. Takagara tichizviona izvozvo, vamugabe vaiita zvavari kuita izvi. Maspiti zavamugabe aive mawau spiti zvekuti ha. Asi still kana vadzokera on the ground, they are not changing anything on the ground. Right now kuZimbabwe munhu haakwanisi kudemonstrate. Zvataurwa nevaruzidzo zveland zvichi it's very important. Right now, land kuZimbabwe inongove nevanhu veZANU PF. Ine vanhu vasingakwanise kana kuishandisa, vasingakwanise kana vasina kana mari yekuti vanokwanisa kuishandisa. Zimbabwe is pretty much sold out. I don't know what they mean when they say Zimbabwe is open for business. It's sold out. Muharare chaimo chaimo pekuti uvhure business kana kuti uwane lendi yekuvhura business. Hapana nekuti nzvimbo dzose dzakabatwa nevanhu vezano PF. Vamwe vane mafarms hobho hobho. Iwo taiwa munangagwa. Ngavambotiratidze kuti alright, ini Mr. President, I need the change. Ngavamboti give out one zvaro farm pamafarms avava naro kuti okay, ini rangu iri ndazora. Ngaripiwe kuvanhu. Ngari distributwe kuvanhu. Hawakwanisi. Saka change yacho yavari kuda kuti masanctions abve anobvirei masanctions. Iyo, it's a simple instruction. Clean up yourselves and then masanctions will end. Very simple.
Mashoko makukutu ayo, aiwa tinotenda chaizvo nekunge manga muine sipo pano.
All right.
Bye-bye. PJ, muri kunzwa apo muteereri wedu ari kuti he doesn't know why ZANU-PF or Mr. Mnangagwa cannot just do what is required for the sanctions to be lifted. So he was just going through and he gave an analogy of a young child who's asked to come and have a meal but to wash their hands, and every meal they come with dirty hands. So he says, you know, the writing is very clear. There are instructions of what to do to have the sanctions removed. And he's, you know, hoping that Mr. Mnangagwa will do that and have the sanctions removed. Over to you.
Yeah, hi. Yes, Agala. Ubebuza lapho kuthena na kuthola umntwana nxa ukuthi uyamtshela ukuthena nabuya uzokudla kodwa aqala ke uyegeza. Kodwa umntwana abe lokhe buya ingagezanga izandla. Ngakho ke umnumzana Mnangagwa kuyingqobe yakhe ukuthi abugeze izandla zakhe ukuze izijeziso zenotho zethulo.
I think tombodzokera kuna vazvidzairo zvidzo. Vari zvidzo muripo herapo?
Ndiripo zvangu.
Ehe, saka handizivi kuti muchange muri kuratidzira vamunangagwa handizivi kuti vanenge vachiriko here kuNew York panguva iyoyo, asi zvamanga muri kuda kuti zvizikanwe nekuratidzira kwamuri kuita ndezvipi?
Ya, ratidziro yedu haisi kuve iri directed kuna vamunangagwa.
Ehe.
Ngakuti kuratidziro takagara tiri tinoratidzira pese paiuya vamugabe. Ini pachangu handina kana musuwa ndakamboona vamugabe kana kuti ivo vachindiona. Asi shoko ratinenge tichitaura vanozorinzwa ndozvatiuda kuti tiite, uyezve tiuda kuti the whole world izive zviri kuitika kuZimbabwe. Pari zvino ndikakutaurira kuti kuZimbabwe vanhu vari kutambura. Kuzimbabwe vanhu vakavhota vakatiwa havachada zvanhu. Asi zvanhu maitiro anozoita kunzwe kunze kuita fanika zvinhu zviri right kumusha kutsingi za okay. Vanhu vakavhota vakavhotera vamunangagwa, saka vamunangagwa ndavatongi. Isi kuti aiwa handizvo ndazi kwangu vanhikini vamwe vachitizvo ano let's just forget about the elections and start working towards 2023. This is exactly what people have been doing. Kuti after election wobva wati hano takumirira mamwe maelections. Zvoitika zvive zvatiri kutaura kuti izvo zviri kuitika izvo. Ngatimirire mamwe maelections. Zvoitika isu tiri kuti kwete. Ngatiratidzei, ngatiratidzirei, ngatipuhwei mukana wokuratidza. Kunoku kune freedom of expression. Ndozvatokudira hedu kunoku. Dai kuri kuZimbabwe ezvo mapurisa angadai kutogara musangano kuona kuti tigadzinge sei vanhu musi wesatatu. But kunoku kune freedom of expression, mapurisa tiri kuazvisa ndozvatida kuita. Tida kunoratidza the whole world. Naivo vekuZimbabwe vazviona kuti zvakaitika muna July umu handizvo. Nayo zani yacho ngaizvizive kuti zvavakaita handizvo. Ndazwa vangu vamupopera vachinyatsotaura kuti kana zvichinge zvanzi masanctions aya, masanctions kuti aveipo panga paine zvikonzero. Zvikonzero zvacho hazvisati zvapera. Asi tinongoona kuti every year vamugabe vaveva vachikuchema masanctions ngaabve, illegal sanctions, illegal sanctions. Kubva illegal sanctions akaisirwei, vanga vasingazvitauri izvozvo. Ndikutonga zvine jekerere. Asi vati vari kutonga zvine jekerere kudaro, vodzokera vosvikomponyokedza vanhu. And ndinazwa hangu muchitaura kuti varipo vakuru vataura kuti havabvumirwi kutaura kuti vari kugara kupi uyezve kana zviri kufamba sei. Handisi kuzva kuti vachiti hanzi kwakazouya vanhu veDecember 12 movement vakasapota vamunangagwa kuti haa ndiye mutungamiri. The same December 12 movement iyoyo takanga tinawo last demonstration. Vachiti vamugabe ndivo vamugabe ndivo chaivo chaivo vanotonga nezvakanaka nai. Vadzokera kumusha kwamugabe vakasvikodzingwa nevanhu vekuZimbabwe kuti hamusi kutonga zvakanaka nai. Ndozvatiri kuda kuti tizviise vanhu kuti kutonga kuri kuitwa kuZimbabwe handiko. Please, tinokumbira kuti the whole world izive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa mashoko makuku ture gai timbo kubata imuri ipo papa timbo vene ngavaripa nopa life edu Boaz jaya gurar kuti problems is we stand on one thing, we can't go forward as a nation. Anzi na McLawrence, I'm watching you live, I'm in South Africa. Courtney arikuti we all need land, but ya ingori enzira kwayo vanuwe zanu ndovega vanongo chekerana palendi iyo imanu wekwa nyakazi arikuti anzi this vamunangagwa very illegitimate. Alam installer arikuti andova tambo virenga vaya arigeti virenge vamwe. And in Boaz again, I'm trying to fortify needs for the country. Tichawo na chiminya arkuti. Ah, let's move forward. Varu zizo, varu pindura jamataura. Peter Mason arkuti, please phone me ndova tipa number. Doubt de wachi monyo. Ianjwa zedi arkuti, watching from Bocha kwa mtare shangu. Energy matongo arkuti, watching you, tiripa Johannesburg. McLawrence aripano arkuti ndifone Ray Donald Mamboma. Anzi, please call me. Ianjwa zedu mutigiri mkuru wepano. Isla Machazi arkuti, regaiti mboona wa President Boaz Dube. Anzi, kana wakashitaza, ngavango taura kuneve ruzhinji vose. Tinampilo aripano Aizachi kwa varika arikuti ndifone reta fara chifamba. And I'm watching you from Angola. Nancy Nendo kwangwa ndimwe akamboya pano PJ. Muzvare Nancy andimai Nancy Nendo kwangwa arikuti hello ladies, good to see you. Fiu Ngube arikuti makadi Elliot Jory and thank you. Mkoma Enoch ndova pinda pachirongwa. And I want to note that Lizita Firenyika aripano, Rupanga John aripano, Hope Muringa Zuva aripano, arikuti ndiriku Harare, Difone Rei, Tinashe Steven Katenga aripano, Rejichi Kandawia arikuti Takati Herera, Webster Rumano aripano, Colin Godwin aripano, Hope Muringa Zuva aripano, Matita Pura Hungwe aripano, Gift and tiripano, tiriku Chipinge, Elliot Jori Kudama Haso arikuti Hai. Vachekere anzi David varipano tukukonai Matapura Hungwe varipano anzi tukuno kuglaudina kwa Harare. Elliot Jiro arikuti divided we fall, united we stand. If you want to go far, go with others. If you want to go fast, go alone. Let's try to reunite Zimbabwe. If it is true that ED wants Chamisa in his protocol, let them meet and help each other. Donald Mamboma, Elliot Jori tukukonai Fortune Charire and God bless Zimbabwe. Ndo vari pano PJ vari kuchingamidza vanhu vese vari kuona pano.
Yeah. Isikati njovana sesingasavhumi engwenye unqoba ngafuna ukucho pezwe wethu lo engumongameli Mnangagwa Izolo kuZulu wase Zimbabwe.
Yeah, ngatsho nje njalo bemfuna nje kuti ngi pendule lapha uMr. Rufuso. No problem. Into nje mfuna ukuthi ngisho ekukhona ukuthi into yama electoral reform dina sakhuluma ngayo sibili sambuza uMongameli. So leyo into elokho esifuna ukuthi ijinje before even 2023. So we address that issue.
Mr. Muzire gaiti chipinzo varu zvizo tingoti vatide kuti mangwana muri kutarisira vanhu vangani nemuswe mugovera varu zvizo
ale
ehe muri kutarisira vanhu vangani ku demonstration yenyu
ndachaizvo because vaka confirm so far I think we almost 100 people vaka confirm we vaiko kufuma kutenge tiriko but tinofungidza kuti tenge tine namba inopfuura iyoyo.
Aiwa pakanaka. Nguva yedu ndo yadyanana tinokutendai chaizvo varuzvidzo kunge manga muinesipo pano pachirongwa chedu uyezve takwanisa kutaura nava Jones Musara vezano PF vanga vari pano PJ tanga tinava
Mzobanzi Ncube siyakubonga ngokuphatisa kuhlelo letu. Oselivalelisa kwamanje uFraxedus Jeremiah.
Aiwa ndoti tosangana zvakare pano pachirongwa chedu pa Women's Round Table. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington.